Manerako nakamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamafufu 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana vachinge vatiza sechitiko chaitikai ndezvitoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko futi kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimhosva asi pavanozviindisa kumatare edzimhosva havachakwanisi kuti vangapiwa bail.
Amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavakawana muhotera aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vanokundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Nhengo dzezanu PF dzonetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakundikana nhasi kuenda kudare redzimhosva reRandberg muSouth Africa uko vanga vachitarisirwa kutongwa nemhosva yekurova nekukuwadza zvakaipisisa mumwe musikana wemunyika iyi pane imwe hotera iri muSt Tony muJohannesburg usiku wemusi wesvondo. Zvinonzi amai Mugabe vakawana musikana uyu aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vari muhotera. Musikana uyu uyo anonzi Gabriela Angels anonzi amhangara nyaya yake kumapurisa nhasi mangwanani izvo zvazoita kuti amai Mugabe vazvipire kumapurisa vachizonzi vamire mudare nenguva dza1 dzemasikati. Asi mamwe mashoko atiri kutambira anoti amai Mugabe havana kumbobvira vazvipira kumapurisa. Amai Mugabe vanonzi vanofungidzira kunzi vabudawo munyika yeSouth Africa. Gweta Guru rinorwira kodzero dzevanhu vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vanoti zvakaitwa naamai Mugabe zvinonyadzisa kwete ivo chete asi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Advocate Shumba vanoti kana chiri chokwadi kuti amai Mugabe vadzokera kumusha vasina kupinda mudare zvinoreva kuti pose pavachazopinda muSouth Africa vanobva vangosungwa vachikandwa mujeri.
Kokochi zvavakaita zvinosoresa hazvisoresi ivo nemhuri yavo chete kwavamugabesa president nomudzimai wapresident wenyika asi kuti zvinotosoresa nesu vakagara muno muSouth Africa nevari kune dzimwe nyika nokuti zvinongoratidza kuti ndo maitiro anoitika muZimbabwe nekati imira rezvinhu zvinoitika muZimbabwe zvokuti hamuna kana mutemo hakuna munhu unohla kuti maitiro andiri kuita pakugadzisa nyaya yavo anopfuuridza pamutemo.
Tinonzwawo Advocate Shumba kuti iwe amai Mugabe vanga vachitarisirwa kupinda mudare nhasi masikati pane zvamazombonzwa here?
Mawira atiri kuita ndokuti vanenge uko zvino vatova muZimbabwe vatiza vakakona kuva vachisvika kudare redzimhosva kwavava vakatarisirwa kuva vachisvika. Izvi hazvinongoreva ndozvokuti kana vachinge vatiza sechitiko chaitikai vezvichingoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimhosva asi pavanozviindisa kumatare edzimhosva havachakwanisi kuti vangapiwa bail kana kuti mari yokui vachabhadhara vakatarisirwa kuodzoka zvakare vanenge vavakungotovharikwa mujere
Advocate Shumba, amai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika. Havana here mutemo unovachengetedza kuti vasamira pamberi pematare kana kusungwa?
Havana kodzero dzokui vangatadza kusungwa mune imwe nyika. Izvo vanhu vanenge vachitotaura vasingazivi nokuti mutemo muhombe unoindirana nenyaya idzedzi dzokuti munhu une protection kana kuti wakadzivirirwa kuti asasungwa neimwe nyika. Une Vienna Convention on Diplomatic Relations. Asi mutemo uyu chaunoita ndechokuti unongovharidzira kusungwa kwavanhu kana kuti magroups kana kuti zvikamu zvitatu chikamu chokutanga maambassadors nemamwe atinoti maheads of missions ndo vanhu vanenge vachii vari pachikamu chokutanga vechipiri maministers anenge achii akaaccreditiwa anotarisirwa kui kana pachinge paitika nyaya dzakaita sedzidzi kana dzimwewo zvadzo zvokudhiraivha kana munhu akadhakwa kana chinenge changoitikawo chiiti haagoni kubakwa ndo rimwe gurupu rechipiri rechitatu nerokupedzisira nemasharge d'affaires saka ukatarisa zvese izvi unogona kuwana kuti hapana pavanosvita mai Mugabe pazvinhu zvakadaro
avanga vari gweta uye vari sachigaro wesangano rezimbabwe exiles forum advocate gabriel shumba vari parunhare mupretoria south africa nestudio 7 Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa vafikile Mbalula pamwe chete nemutauriri webazi rezvekunze kwenyika iyi vaClayson Monyela asi vose vati vanga vari mumisangano zvichakadaro bato reMDCT rinoti rinoshora zvikuru zvakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe Mugwaro raburiswa nebato iri, mutauriri waro vaObert Gutu, vanoti chiitiko chakadai chinokanganisa zvikuru chimiro cheZimbabwe. Bato reMDC rinotungamirwa naProfesa Welsh Mancube, raburitsawo mashoko ekushoropodza zvakaitwa naamai Mugabe izvi richiti zvinoratidza kuti mhuri yekwaMugabe haichisingori chinyadzo chete asi kuti yatove kukanganisawo kugadzikana kwenyika. Bato iri rinoti saamai venyika, Amai Mugabe vaifanirwa kuve mucherechedzo wakanaka. Amai Mugabe vanonzi vakaenda kuSouth Africa kunorapwa gumbo ravakatsikwa panhandare yendege muHarare muna Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kupindira mumashandiro ehurumende kunyange hazvo vasiri muhurumende. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mudzimai wemutungamiri wenyika ndiyesa chigaro weboka ramadzimai mubato rezanupf's Women's League. Amai Mugabe ndiwo akatungamirira kudzingwa kwevaimbova mutevedzeri wavamugabe amai Joyce Mujuru nedzimwe nhengo dzezanupf dzakaita savareka ukonde. Munguva pfupi yapfuura pamusangano wevechidiki kuchinoi, amai Mugabe wakashoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari zvakare mutauriri wavamugabe vageorge charamba.
Charamba uri kupi charamba? Charamba, charamba, George, George, ush, George, ush, George, George, iwewe, you are a prolific writer, iwewe, George.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Rwanya, vanoti amai Mugabe vari kushandisa kuvekwawo mudzimai wemutungamiriri wenyika kuti vapindire munyaya dzehurumende.
Maoriro angu ndeekuti mai Mugabe vari kushanda pamwe chete nemurume wavo President Robert Mugabe vachishanda vari chairperson weWomen's League yeZANU-PF kuunganidza vanhu nokumobilize vanhu kuti vasupporte mudzimai wavo asi dambudziko raitwa namai Mugabe nderokuti vari kubatanidza zvinhu zvokupati nezvinhu zvokuhurumende.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mudzidzi anoita zvidzidzo zvematongerwo enyika vaSoul Mhindu. Vamhindu vati hapasisina kupatsanuka pakati pebato rezanupf nehurumende izvo zvoita kuti amai Mugabe vapindire munyaya dzehurumende.
Zvava kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndezvekuti hapasisina kupatsanurwa pakati pebasa ramai Mugabe ravo reWomen's League nebasa nemabasa ehurumende.
Nhengo yeparamende yeBulawayo Metropolitan vari nhengo yeMDC amai Jasmine Tofa vati maitiro nehunhu hwaamai Mugabe hunoita kuti veruzhinji vasafarire utungamiriri hwevanhukadzi pamwe nekutya kupinza vanhukadzi pazvigaro.
Nzira yavari kuita inoita vanhu vabve valuza confidence, iri kutotitukisa semadzimai.
Amai Tofa anoti vanoona sekuti amai Mugabe vanodawo masimba ekutonga, vati zvazvina kuipa asi zvinofanirwa kuitwa negwara kwaro.
Mai Mugabe vari kuda kuti vatonge. Mai Mugabe vari kuda vane presidential ambition, but it's not a bad thing. Vanofanirwa in my opinion, vanofanirwa kutevera process party yavo.
Asa mai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare reSenate vakambodzo Studio 7 kuti amai Mugabe vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro. Kunyange hazvo dindingwe richinaka richakweva rimwe, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vave kupota vachikandirwa magobvu nematete namai Mugabe mazuva ano vaimbofara chaizvo mazuva aidzingwa mai mujuru mubato.
Handitakaya pano va top stop it. Panepo pano ndandigerapo ndakazipigwa na madam stop it, comrade stop it. Ndopatakavhurika tose kuti pane zvakawanda zvanga zvichiitika vazhinji tisingazivi, vazhinji vasingazivi zvaizikamwa nevashomani. Ndopazvaka gure rose ndokubuda pachena na stop it, and vakazita stop it. Ndokuzozamara kana kukongresa vana kuzouya nokuti ndikureva runaiti haana kuzouya kukongresi nokuti zvaa zvafumugwa zvose zvanga zvichiitika kuti chokwadi chokwadi kwere yakadero yaida kuuraya purezidendi, yaida kubvisa vaMugabe pachigaro vachitsigigwa naDidmas naRugare Gumbo.
Vaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJabulani Sibanda vakadzingwa mubato reZANU-PF mushure mekutaura mashoko ekuti amai Mugabe ndivo vainge vava panyanga. Mashoko aya ari kutaurwawo pari zvino nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vari muchiuto vari kubatsira veruzhinji zvakasimba vachiti vanofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamhemberero dzezuva rekucherechedza vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reDefense Forces Day kunhandare yeNational Sports Stadium nhasi, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vati masoja akashanda zvakasimba kubvisa zvimbambaira munzvimbo dzakawanda munyika mushure mekubatsirwa nehurumende yeNorway.
Saka tinotenda nyika mbiri dzakatipa rubatsiro kukwata nokuwana zvimbambaira izvizvi.
VaMugabe vatiwo vanhu vazhinji vakabatsirwa nemasoja pakaita mafashama emvura munzvimbo dzakawanda munyika gore rino. Nekuda kwemabasa ari kuitwa nevari muchiuto aya, vaMugabe vati masoja anofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mashoko avo anouya apo vashandi vehurumende vazhinji vari kugunun'una nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa. Asi umwe vanorwira kodzero dzeveruzhinji munyika muzvare Linda Masarira vashora danho rekuda kuwedzera mari masoja iri, vachiti uku kuedza kwavaMugabe kuti vatsvetere vari muchiuto kuti vazovashandisa pakutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Takazvitarisa isu sevamiriri vekodzero dzevanhu vose mukati menyika ino, tinoona ichi chiri chinangwa chekuti vaMugabe vagone kunoshandisa masoja musarudzo dzichaitika gore rinouya.
Hatina ukwanisa kutaura neve mapato anopikisa kutitinzgo ufungwa zavo panyaya ii. Zvichakadaro, vamu Gabe, au varumbi za mauto nebasa rahari kuita, vati varimuchu uto, vave ni mukano ukwe zirafundo yavo, inoendera na nezwe jimanje manje, mkuchengetizgo kwenyika, zvichitevera kuvhurwa kwakaitwa Defense College.
Iyo gorerine cha kembeswa navo nechito chikurukuru shawa cha andaka vuramsuno che university dakacho ambakari kuapa mangwe magegree ya swaive vashoma vavo kuvikuamba navo chete.
Zvichakadai, pane umwe musoja awira muchiita chevanhu vanga vari munhandare iyi neparachuti paanga achiita zviratidzwa zvanga zvakananga nezuva ranhasi. Zvinonzi hapana akuvara padonha musoja uyu neparachuti iri. Musoja uyu anga achida kunomhara pamberi pavamugabe asi akundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzezano PF dzinonzi dzanetsana parufu rwamai Shuvai Mahofa, gurukota runoona nezvedunhu remasvingo avakashaya nezuro. Kunetsana uku kunonzi kwanga kuri pakati pevanonzi vari kuzvikwata zviviri zviri kunetsana mubato rezano PF zvinoti Team Lacoste neG40. Zvikwata izvi zvinonzi zviri kurwira kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mumwe adzingwa wechikwata cheG40, amai Fiona Rickett, vanoti vadzingwa pamwe chete nemumiriri weBikita South mudare reparamende vaJP Jabun vachipumwa huroi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai Rickett kuti tinzwe kuti chii chatora nzvimbo.
Ini ndasvika panhamo kubva ndanogara mutende atis about 30 minutes ndagara mutende kudaro ndasvika ndina JP Jabunu SP Bigita South na minister Muzembi tikamhoresa vanhu tikatandibva ndagara mutende mamuna the same people ana chief Jabunu but vakaziva zvaenda kumberi. So what happened now, ndakagara ipopo for about after 30 minutes ndaona mumwe muyouth achiuya achiritora kandi mudiwa panze nevakuru. Saka ndabuda panze ndatomubvunza kuti kwakanaka here muri kundibedza kuti ndibedza nevakuru kandi kwakanaka. Saka ndichisvika pagedhi abhandidzwa kuti andibva ipano yanoti welcome here. Ndichibva kudaro ndakutobva ndibva ndasangana nethis lady anonzi Auxilia Danzi akati ini ndiri chete vepano ndini muri dishi pano apa. Inini une mbiri wakuwatumwa nepoisoni vaukufungo waholding. Saka hatichagoni kuti kachikasicheri pano as long as you are here. Saka abva ati anzi saka iye ibva pano yanoti welcome here. Ndoda kusaka takatsununguka. So handina kumbovabvunza. I just called him and ndaenda naye anonzi Rugare Zvikuva. Was working as my driver. But anga achipopota achiti anzi matumwa nepoisoni inobva kukufungo holding. So as long as you're here, we are not comfortable with your presence.
Hapana vamwe vakuru vanga varipo vamataurira nyaya iyi musati mabvapo.
Ndataura navaJabunu ndikavaudza, but ivo because ndabva ndikati vatandikataita zvekuvafonera. But pandavafonera vakati ndakedzingwawo ndatoteerwa but ndaisoata kwavo. Ivo vaJabunu vangu vasvetu kwavo vatomboita papa kuita noi. So ivo vachibva sibva tavafonera Chef Mzenzi ivo vakatini ndikeiitwa undakurwa pano. Sakava yangu achingoti hanzi matumwa hamuna kuya kuzochema munhu mwaazokonfirma kuti afa zveshuwa here.
Pane vamwe vakuru vanga varipo vadzingwa futi.
Vamwe vangu vakuti vanoizinzi vachimedza then vamwe vangu vatachikufuzawo vangu vararamuzizi amai makonese totika chelezi ndo vamwe vaitwa noizi vakayoniitwawo.
Amai Fiona Rickett nengo yezano PF kuzaka vanga vari parunare kumasvingo naTanonoka Wande weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reGushungo Holdings panyaya iyi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reOxfam International rinoti kusagadzikana munyaya dzechikafu mudunhu reSomali muEthiopia kwawedzera izvo zvaisa vanhu mazana manomwe zviuru parumananzombe rwenzara. Sangano rinopa rubatsiro iri rinoti vanhu mamiriyoni masere nechidimbo munyika yose vakatarisana nenzara hombe, uwandu hwakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva kutanga kwegore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti upfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri mushure mekunge zvabuda pachena kuti vekunze vari kusunga homwe dzavo vachizengurira kutanga mabhizimusi munyika zvopa kuti mari iri kutumirwa nezvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvitumire mari yakawanda kudarika yemabhizimusi kana kuti foreign direct investment. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
RBZ inoti mumwedzi mina yekutanga kwegore mari iri kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yasvika pamamiriyoni zana nemakumi masere uye iri kutarisirwa kusvika pamamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu mukupera kwegore. Asi mari yevari kuda kutanga mabhizimisi munyika vachibva kunze yadzikira zvakanyanya kusvika kumamiriyoni mazana mashanu. Hurumende kuburikidza neRBZ nemamwe mapazi ayo inoti iri kuda kuti ishande nevana veZimbabwe vari kunze ava kuti vakwanise kutanga mabhizimisi vachimutsiridza upfumi hwenyika. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvekuda kumutsiridza upfumi hwenyika nemari yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunyanya munengedzo wekukundikana kwehurumende.
Foreign direct investment yedu since Chinamasa took over yenge chiaverage ya $300 million a year, $200 million a year, kubudikidzana nemafigure anoburitswa ne United Nations Commission on Trade and Development iri basically Geneva. Chikonzero chacho chiri chekuti hakuna bakambani ingade kuuya munyika yakakanganiswa sezvaitwa na Chinamasa. Kana mainvestor achiuya munyika anenge achitarisira kuti mari yavo inobereka vozoiburitsa. Zvino munoziva imi kutatone financial in liquidity crisis.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotenderana navabiti.
Zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu muZimbabwe haaiti kuti vanhu vari kunze kwenyika vane mari dzavo dzeFDI vaunze mari dzavo muZimbabwe. Nokuti sekuzova kwenyu vanhu vane mari vari kunze kwenyika varida kudyara mari yavo vanomirira kuti zvinhu zvinge zvakagadzikana, vanomirira kuti zvinhu zvinge zvichinyatsooneka vachinyatsoona zviri mberi kumakore akawanda ari mberi uku.
Asi chii chinopa kuti vana veZimbabwe vatumire mari? Vabiti vanopindura.
MaZimbabwe will send money to Zimbabwe because ndokune vabereki vavo and they know kuti vanhu vari kutambura. 91% of our people are unemployed. 76% yevanhu vedu vari kurarama muextreme poverty vachisurvive on less than US$0.35 a day. So zvaisa strain kudiaspora. Diaspora inototumira mari.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica vapromise Sunday vanotenderanawo navabiti.
Pasi rose hakusisina mainvestors vane confidence neZimbabwe. Vanokwanisa kuti vatore mari dzavo vachinoinvesta muZimbabwe. Saka tinoona kuti kutambura kwenyika kuri kuitika. Hakuna mainvestment iri kuuya, asi mari dzatinotumira isu tichibatsira hama dzedu kumusha ndo mari dziri kutokwanisa kutosustaina hurumende yeZimbabwe. Saka handifungori zvingambova zvinhu zvinotishamisa.
Vabiti vati mari iri kutumirwa iyi hainyanyi kubatsira nekuti haisi kuenda mukutanga mabasa kana kuti mabhizimisi.
Mari iri kutumirwa diaspora unfortunately haisi kuenda muinvestment, iri kuenda muconsumption. Iri kutengera vabereki chezvokudya, iri kutengera iri kubhadharira vabereki magetsi, iri kubhadharira vabereki hembe dzekupfeka, iri kubhadharira vabereki mahospital bills. So that is very regrettable because focus ye diaspora remittance iri pa consumption, not capital and not public sector investment.
Hurumende yeZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe inogara ichiti chirikupa kuti vekunze vasauye munyika nemari dzavo inyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nevekunze nenyaya yekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi vanopikisa vanoti nyaya yehuori nekutonga nedemo ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mochirongwa chezi connection nasi tiri kutarisa bowa rinonzi rakakonzerwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avo vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa umwe musikana wavakawana aine vanakomana vavo muimwe hotera kuSouth Africa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tungamili nkomo.
Iyo zvinotomboenda kuna Marvelous Mushanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook ne pa WhatsApp.
Vatsigiri vedu vepa WhatsApp ye Studio 7 vanyora ivo vachikwazisa hama neshamwari uye vachitaura pamusoro pezororo remagamba. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Makadini zvenyu ndinonzi chapera ngwenyu ndikupulukwa nezvakafuri. Maonero angu pazuva reHeroes magamba eZimbabwe vanhu vakaita zvizhinji pakusunungura nyika yeZimbabwe asi kuti semuyuti handichavaoni kukosha kwemagamba kana kwekusunungura kwenyika yeZimbabwe nokuti handina kana chimwe chandinokwanisa kuona chandinobetserwa nacho sofa kutaura kuno ndakaafektiwa chikoro nekushaya kubhadhara fees nekuda kudhokunda chikoro vana zvevangu kuzotondiomera kuti ngavasapota sei kuti vaende kuchikoro vaite sei zvakandiomera nekuda kumatinhwa nitwa nyika. Saka hachambooso kuti nyika yacho inonzi yakasunungwa papiko nekuti takazobva nyika ichinzi yasununguka. Saka sofa kumichero kusununguka kwenyika yeZimbabwe hatikwanisi kutombokuona pashe kupembera ndipembera kuti chii hatina mabasa zvokuda chezviri kutiremera kuti zviwane kumaruwa. Saka handioni zvichibetsera chii ndoda kupedzisa nekukwasisa mudzina wangwanunzi nolisi nchume ni wane wangwanunzi persecute effort na ever nice mwenye
ini netuwa mzware Pamela Chitimbe ndinodawo kwa samuri yeso yo Zimbabwe pamuchete ne amanisha mwaridzangu ziriku MDC inotungamirwa na wamoge nchangira zororo rino remagamba wunguraka uya zvaro bati maonera angu arisi zororo rikufadza vanhu nokuti vazhinji havana mari mari dzavo dzirikurambira mabhanga.
Ini netuwa Sifas Ghana ndinobva kubikita ndinoti mundikwasiro hama dzangu dzinosanganisira namukoma Gandri Ramba vari ku Studio 7 ukoko. Zororo ratiri remagamba iri harisi kunatsa kufadza vanhu sezvo vanhu vasina kana chouviri havana mari mari hakuna kumabhanga hakuna mari saka vanhu havazi kufara.
Kana muri pa WhatsApp musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kambo pana Sipo kubva kuna Mushakabvu Simon Chimbetu tabatashwa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana vavakawana aine vanakomana vavo vakundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyadzi dzematongerwo enyika dzinoti amai Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. nengo dzezano PF dzonetsana parufu rwamaishuvai mahofa kumasvingo. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.